mumashoko avo pazuva ranhasi rakanzi nesadhati nderekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvirango zvinofanirwa kubviswa nokuti hazvisi pamutemo uye zvinokanganisa upfumi. Izvi zvatsigirwa nasachigaro weSADC vari mutungamiriri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, avo vakurudzira kuti zvirango zvibviswe vachiti zvinokanganisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. Vati vakatemera zvirango havafaniri kuda kuzvishandisa kuti vanhu vapidugure hurumende. Kucherechedza zuva iri, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaswera zvichiratidza panze pemuzinda weAmerica. Vari kutungamirira chikwata cheBroad Alliance Against Sanctions, icho chakatanga kuratidzira vari panze pemuzinda weAmerica muHarare muna kurume 2019, vaKevin Chitsunge vati zuva ranhasi vana veZimbabwe varatidza kuti vanoda kuti zvirango zvisvibve.
Saka nhasi tauya pano isu sevana veZimbabwe taungana senematongerwo enyika kuti tinenge tichisapota mapato api, apo tikuzvirango zveupfumi zvatakaisirwa ngazvibviswe, ngazvibviswe zvisina kunzi tangai maidai kuti tigobvisa zvirango zveupfumi. Hapana kunge pafanira kunge paine condition kuti zvirango zveupfumi zvinge chibviswa, nekuti hakunazve yatingati idonzo raura vanga vachiisira zvirango zveupfumi izvi. Saka nhasi vana veZimbabwe vaungana pano pamuzinda weAmerican Embassy patiri isu Broad Alliance Against Sanctions tichiti masanctions anofanira kunge achibviswa unconditionally.
Nhengo dzeZANPF dzakawanda nevari musangano rePollard vange vari pakuratidzira uku. Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement inova nhengo yePollard vaPhilip Mugadza vatiwo,
nyaya yaita kuti ndiuye pano inyaya younyengedzi hwandinoona kuti huripo pamusoro peAmerica. America semazira munozviita yakavaka the biggest embassy in Africa muno muZimbabwe, munyika yavakaisa masanctions they build the best embassy. Kwandiri handisiori zvirikurevawo kuti chinyi vari kureva kuti chii chazvichaita. Saka ndirikufunga kuti nokutaura kuti aiwa ngavabvise masanctions, kana iri nyaya yekuti vari kufunga kuti pane corruption ndo zviri kuitika, ivo ngavakupi masanctions acho tozoona ane vari kuita chii corruption yacho. Tosangana kuti ko muri kuita sei rodzi vanhu vatasei vanhu vari kuneseka vanhu vari kutambura nokuda kwechi kwemasanctions.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vati zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kupedzera museve kumakunguwo hanga dzichauya.
Kutaridzira kazini kunobatsira kutaridzira kungoita kuti vamwe vanzwisise vaonewo nekuti tataridzirwa. Asi chimataurira andiri kuita kana Zimbabwe isina kugadzirisa zvinhu zvinofanira kunge ichigadzirisa, nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekumira mishonga, nyaya dzekurapshon, hapana zvazvinoshanda.
Sachigaro womubatanidzwa womasangano anorwira kodzero munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vati Zimbabwe ine mhando dzezvirango mbiri dzinoti zvinotemerwa nedzimwe nyika pamwe nezvavati zvinotemerwa nehurumende kuvana veZimbabwe.
Tinoona kuti mhando yezvirango zvanyanya kutambudza vana veZimbabwe izvirango zvatinozvipa isu zvatinopiwa nehurumende ichipa vagari vemunyika ino, zvinoti izvo uori hundimbindoga usatedzera bumbiro remutemo. Nokuti kana tichitarisa zvinhu izvi tinoona kuti nyika ino yeZimbabwe yarasikirwa nemari yakawanda kwazvo kupfuura mari yetingarasikirwa nezvirango zvekunze. Tichitarisa izvo kuti nyika yarasikirwa nemari ingakwana kuita 32 billion kubva 2000 kusvika 2020 nemari yanga ichibuda nemutoo usina kuira zvakanaka usiri pamutemo ino.
Muzinda weAmerica muHarare mumashoko avo padandemutande reTwitter varamba mashoko ekuti zvirango ndizvo zvakanganisa hurumende yeZimbabwe. Vati chakanganisa upfumi huori uye vati America yakazvipira kudyidzana nevemabhizimusi munyika vasingaiti zveuori. Muzinda uyu waburitsa nyaya zhinji dzeuori dzawati unoratidza chapa kuti upfumi hweZimbabwe hugodame. Muzinda we Britain muZimbabwe waramba kuti wakatemera nyika yeZimbabwe zvirango uchiti zvakatemerwa vanhu vashanu vanotevera chete vao wenube vaive gurukota revasori vaGodwin Matanga mukuru wemapurisa vaAnslem Msenyatwe mumiririri weZimbabwe kuTanzania vaive mukuru wemauto ePresidential Guard vaIsaac Moyo mukuru wesangano revasori uye muzvina bhizimusi anodyidzana nezanPF vakuda kwasheta gwirei. America yakatemera zvirango vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe muna 2003 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. European Union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.